na nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro kubvumbi 4, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuMozambique uko vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi nemutungamiri wenyika iyi vaFelipe Nyusi. ZANU PF iyo yatumira vamwe vatsigiri vayo kuJulius Nyerere School of Ideology Institute kuTanzania inoti ichatonga kusvika madhongi amera nyanga. Asi bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti mashoko aya inongova gudira mukanwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuMozambique kumusangano wemazuva matatu wekusimudzira nyaya dzekutengeserana kusvika pachidano chepamusoro-soro kana kuti Binational Commission kubva pane chepasi chiripo iko zvino cheJoint Permanent Commission of Cooperation. VaMnangagwa vakaenda nezuro nemakurukota anodarika manomwe anosanganisira rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shawa, rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opam Chinguri Kashiri nevamwe. Mukupera kwemusangano uyu vaMnangagwa nemutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekutengeserana. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakashora vechikwata chinozviti Operation Dudula icho chiri kupomerwa mhosva dzekushungurudza zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kushanda muSouth Africa. Chikwata ichi chinoti zvizvarwa zvenyika dzekunze izvi zvinofanira kudzokera kumusha kwazvo nekuti zviri kutora mabasa evana vemuSouth Africa. Vachitaura kumucheto webato ravo weANC kumpumalanga mukupera kwesvondo vaRamaphosa vakati chikwata ichi chinenge chezvigevenga uye bato ravo haritsigiri zvachiri kuita vachiti zvinokonzera kusabatana kwevatema muAfrica. Bato riri kutonga reZANU PF rinoti riri kutarisira kuti richatonga kusvika madhongi amera nyanga richiti riri kusimbaradza zvirongwa zvekudzidzisa nhengo dzaro nezvegwara remusangano uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, apo bato riri kutonga ranga richionekana neavo vakasarudzwa kuti vanoita zvidzidzo zveutungamiriri kumwalimu Julius Nyerere Leadership School kuTanzania, munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaObert Mbofu vati bato reZANU PF richatonga kwenguva ndefu nekudaro vacharamba vachidzidzisa nhengo dzebato ravo nevanovatsigira utungamiriri.
ZANU PF is the government in power and we are going to be in power for a long, long time. We are not here to surrender power. We are here to rule and lead this country to prosperity.
Tichange tichitonga kwenguva refu, hatisiripo kuti tigoregedza masimba ekutonga achienda zvavo. Tiripo kutonga pamwe nekutungamirira nyika ino kuti ive nebudiriro.
Izvi zvatsigirwawo nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi, avo vati bato reZANU PF rakasarudza vanhu 36 kunoita zvidzidzo zveutungamiriri izvi.
Vamaona vanogroupu revana vokutanga watumwa nemusangano wezanupf kunoita zvidzidzo zvemafambisirwo anoitwa gwara remusangano nebudiriro yenyika yatoti ideological orientation. Saka vachange vari kuchikoro chakapuwa zita romutungamiriri waimbova wetanzania vatinoona seimwe segamba rakasimudza nokubatsira nyika dzakawanda kuti dzibve muutapwa wevapambe pfumi vajulius nyerere.
Vamugwadi vatiwo bato ravo ndiro chete rine nhoroondo yezimbabwe pamwe neramangwana rakajeka renyika izvo zvakaita kuti vabatane nemamwe mapato ane nhoroondo dzekusunungura nyika kuti varambe vachidzidzisa voruzhinji nezvenhoroondo dzenyika.
Zvamunoziva kuti tisi toga tinoziva kuri kubva nyika nekwairi kuenda hazvidi kugugliwa izvozvo mukazvitsvaka pagoogle hamuzizivi asi mukaverenga nhoroondo yokuziva kuti nyika ino inobvepi ichindepi tisu chete kana muri muno muzimbabwe tisu kana kuri kusouth africa ANC kana kuri kutanzania ichama chama ndokusaka takava nepfungwa yekuti tivake chikoro icho chokupa vana utezo kuti vagoziva kuti nyika inobvepi ichindepi.
Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wasa chigaro webato recitizens coalition for change vajob scala vati zviri kutaurwa nezanupf hazvina maturo ose.
Kutaura kwakanga kuchiita Ian Douglas Smith akataura iye kuti kusvika kwadarika makore churu hamuzimbabwe hamuzofi makaita hurumende yevechitema. Takanzwa kunyange vanakudzai Chipanga nana Edna Madzongwe vachitaura kuti nyangwe vamugabe vafa vachaenda kuHeroes Acre kunoita mameetings epolitibro vari paguva ravo vamugabe vachivapa directive. Mitauro yakadai iyi takainzwa kuvadzviniriri vakawanda nyangwe nana Pik Bosa kusouth africa vakanga vachitaura ivo vachiti hazvisi zvakazoita kuti hurumende youdzvanyiriri yeapartheid ibve kusvika Jesu Kristu adzoka kechipiri. Asi nhasi tinoziva kuti mashoko akataura Ian Smith akawira pasi nyika ndeyevanhu uye vanhu vachadhitemaina kuti chavanoda kuti munyika mauchi.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri werimwe remapato anopikisa remdct vawitness dube vatiwo zanupf inozvinyepera kuti ichatonga kwemakore akawanda. Vatiwo vanoda kuyambira bato iri kuti kana richiita zvebato ravo vasazoshandisa mari dzenyika.
Zvavari kunyeperana izvi vanoziva kuti manyepo havasi mupawa nekuda kwekuvhoterwa nevanhu varipo nekusimba vanoramba vachingodiridzira musarudzo dzinoitwa munyika yezimbabwe kuti varambe vari muutongi. Chechipiri tinoziva kuti matupu avakuita iwavo ndizvo zvavanoita makore ese kana kwane sarudzo vanotora vanhu vavo kuvapa maholidays nemari yenyika.
Vanhu vakasarudzwa ava vari kuenda kunotanga zvidzidzo nechitatu kwemazuva matanhatu. Chikoro chemwalimu Julius Nyerere Leadership School chakaparurwa mwedzi wapera mushure mekubatana kwemapato matanhatu emuafrica anoti ZANUPF, chama chamapinduzi yekutanzania, African National Congress yekusouth africa, the People's Movement for the Liberation of Angola, Southwest African People's Organization yekunamibia pamwe neMozambique Liberation Front. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu pamwe nevagari vekumasvingo vashora zvikuru kanzuro yeguta iri vachiipomera mhosva yekushandisa mari dziri kuendeswa nehurumende kusimudzira matunhu kana kuti devolution pasina kusuma vagari sezvinotarisirwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitwa mushure metsamba yenyunyuto yakanyorwa kukomiti iyi nerimwe sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA gore rapera richiita harisi kusumwa nezvemari dzekusimudzira matunhu kana kuti devolution inobva kuhurumende. Sangano iri rinoti kanzuro yakashandisa mari inopfuura mamiriyoni zana emaRTGS kubva gore 2019 kusvika pari zvino pachirongwa chekuchera nekuisa mapipe emasewage asi ivo vakatarisa nedambudziko guru rekushomeka kwemvura mudzimba. Mumwe mugari wekuward 4 amai sungano zvarebwana chevati kanzu riri kuita zano ndoga.
City Council tiri kuti huyai ward 1 up to ward 10 muchitibvunza vari yedevolution musati mamboibata-bata. Ichiri kupisa iriko, motivu dzakuti iriko, imari yakati. Saka todini vokuward 4, chokuudzai kuti water augmentation ndeyatinoda. Mapaipi enyu aya mapombi dzenyu dziya dzinodhuka muzuva nezuva ndodzatoda kuti dzitengwe. Musati mambotiudza kuti taisa kurijeko kana kuti taisa kuwesti kana taisa kutirangi.
After kapa mugwadi vanomirira vagari vakaremara vati kanzuri inofanira kupinda mumapoka evagari vane zvido zvakasiyana siyana ichivabvunza zvavanoda kuti zviitwe.
Asi tiri kuita dambudziko rokuti kanzo haina kana consultation yainoita. Isu tinotozongohwa navagari umwe musi kuti kwabuda mvura ino yakasviba zvisingaiti, isu tisingagoni tadoibwira kare, tadotambura nokumwa mvura yakatosviba. So my issues iwawo anoda kuti tibatsirwe nenyaya yeconsultation kuti kanzo inofanira kudzoka kwatiri yatibvunza toiudza zvakatikoshera. Isu secommunity yedisability toiudza zvakatikoshera. Ikona vari kutaura zvezvibhorani, tine vanhu vari pamawheelchair, tine vanhu vane maspinal bifida, tine vanhu vari visually impaired, tine vanhu vane autism havagoni kuenda kuzvibhorani iko.
Munyori wekanzuru vaEdward Mukaratirwa vapokana nevagari nevedare reparamende apo vati vanoshandisa misangano yebhajeti rekanzuru pakupera kwegore kutora pfungwa dzevanhu panyaya yemari yedevolution.
Ndezvekuti consultation yedu in terms of utilization yemadevolution fund tanga tichiita pamwe chete neconsultation yatinenge tichiita yefinancial yebhajeti yedu. Saka tanga tichiti muna October, pa September, October, patinoita maconsultations for the next year's budget.
Satyara wekomiti yekutongwa kwematunhu muparamende, amai Miriam Chikukwa, vaudza kanzuri yemasungo kuti inofanira kupinda muvanhu, yotora pfungwa dzavo pose panouya mari dzedevolution, nekuti chirongwa ichi chakazvimirira choga.
Saka pane zvamataura tazvinzwa. Kuda kuti tiite kuitira kuti vanhu varegozoramba vachitaura asi nyaya yendanzwa ndeyekuti vatitanga tichibatanidza. Zvinoti kwatiri tinoti mamuna kude maenda kuvanhu, hamuna kunovabvunza zvavanoda. Makangosvika nezvinhu zvenyu zvamataura sekutaura kwenyu mati makataura neminisi, iri nyaya inofanira kutaurwa nevanhu.
Mukuru webasa Mumura vaanoziva mukuti vati vafara nemusangano uyu vachivimba kuti uchabatsira vagari.
Vagari vakwanisa kubudisa nhunha dzavo dzose panyaya yekuti pari kushandiswa mari dzedevolution navanhu ava vagara vasiri kukonsultiwa. Ivo vekanzuro vatifadza uno kuti vazvibvuma kuti havanga vasiri kukonsulta vagari. Vakati kubvira pari zvino vachatanga kukonsulta vagari. Ivo vanga vachiti aridzi vanga vachiita zvokuudziwa zvokuita nadzo neministri, vanga ari madirectives vetiitai maprojects akati akati.
Amai Chikukwa vati musangano wafamba zvakanaka uye vava kudzokera kuparamende nezvavawana kuti zvigotaurwa mudare rinenge rine nhengo dzakakwana mozonyora zvisungo zvavo pasi nekupa kurudziro kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kuziya mamiriro akaita zvinhu muUkraine, Marvelous Nhlanganya uyo weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere.
Zviri kuonekwa munhau nedzine fenyuro nepazvivhitivhiti zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vakaurawa neRussia muUkraine, vanhuwo zvavo kwete kuti mauto. Saka munotoona kuti mastreets munenge makatozara zvitunha. Saka mukuru weUkraine iko zvino vari pakukumbira rubatsiro kuAmerica, kukumbira rubatsiro kunana European Union nokunana United Nations pamusoro peRussia. Saka zviri kurongwa sokutaura kwavaBorrell vanova mukuru weEuropean Union weEU ndezvekuti Russia inofanira kuti iwedzerwe zvirango zvitsva, zvirango zvinoimanikidza kuti iregere kuponda vanhu zvakanyanya zvairi kuita munyika yeUkraine. Zvinotaridzawo zvakare kuti European Union United Nations nepasirese zvaro arisi kufara nazvo zviri kuita Russia. Saka tinongovimba kuti izvozvi zvinogona kubatsira kuti hondo ikasire kupera. Uye vakuru vemapati waya vari kutozosangana ivava veEuropean Union sondo iro rineri kuti vazeye zvirango zvingaita kuti Russia iregere zvokumbunyikidza Ukraine zvairi kuita.
Munoona izvi zvichizobatsira here kupedza hondo iyi iri muUkraine uyezve tinoona kuti vamiriri venyika mbiri idzi vari kuramba vachiita ivo nhaurirano asi kubhombwa kwenyika yeUkraine hakusi kumira pari zvino kunyange hazvo Russia yanga iri kuzivisa kuti yakumbobuda mune dzimwe nzvimbo ichienda kumuigano munoona zvichibatsira here izvi
vanoona nezvemitemo pasi rese vari kuferefeta pamusoro pemhosva dzemuhondo atinoti mawar crimes zvokuti tinogona kuona vakuru vamwe vomuRussia especially vechiuto kana mukuru wenyika vachiiswa pamberi pematare epasi rese nenyaya idzodzi dzokurawa kwavanhu muUkraine zvikaita saizvozvo zvingangounzawo justice kuvanhu veUkraine uye pavanhu vepasi rese vakaafektwa nehondo iyoyi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare muFlorida muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Ukraine inoti nhaurirano dzerunyararo neRussia iyo iri kuirwisa dziri kuenderera mberi pamadande mutande kunyangwe isiri kufara nezviri kuitika. Vari kuita nhaurirano vari kumbosangana muTurkey asi dzimwe nguva vanoita nhaurirano pamadande mutande. Turkey inova mutongi gava inoti danho rechipiri nderekuunza kunhaurirano makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine neRussia anoti vaDmitry Kuleva veUkraine uye vaSergei Lavrov vekuRussia. Kunyange hazvo paine kunyunyuta kuti Russia haina kutevedzera chivimbiso chayo chekumisa kurwisa zvakanyanya Ukraine, Turkey inoti nhaurirano dziri mugwara. Russia yakapamba dunhu reUkraine reCrimea uye iri kuda kuti mamwe matunhu maviri anoti reDonbass nereLuhansk azvimiririre asi Ukraine inoti haisi kuda kupatsanurwa. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mbairo yemimhanzi kana kuti maGrammy Awards yakapiwa kuvaimbi vakasiyana siyana pamabiko akaitirwa kuLas Vegas muAmerica. Vakakunda vanosanganisira Dambarefu rakakunda mamwe kana kuti Album of the Year, We Are, Ra John Baptiste, Record of the Year, Leave the Door Open, Castilk Sonic, uye muimbi mutsva kana kuti Best New Artist, Olivia Rodrigo. Mukutanga kwemwedzi wakakosha weRamadan muna kubvumbi muno, vamwe vechitendero chechiMuslim vatanga kugadzirisa magwaro echitendero ichi akabvaruka kana kuti maQuran. Mumwe anoita basa iri pachena zuva roga roga muTripoli kuLibya ndi Khaled Audrebi uyo anoti vanhu vari kuda kugadzirisa maQuran avo akabvaruka vakawanda sezvo hurumende yenyika iyi yakamira kudzikisa matsva ichipa vanhu pachena. Ramadan mwedzi wakakosha zvikuru muchitendero chechiMuslim uye vakawanda vanenge vachisanya muswere wese nekunamata uye kubatsira vanoshupika. Mushure mekufa kwezvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri nezvirwere zvakasiyana siyana muBotswana zviri musangano reAll Zimbos in Botswana zvakaumba komiti yekurudzirana kuti kana munhu arwara atsvage rubatsiro nekuchimbidza kubva kune vamwe kana kukurumidzawo kuenda kuchipatara pane kuzoenda chirwere chakomba. Chingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Gore rapera muzinda weZimbabwe muBotswana unoti wakagadzira mapepa ekudzosera kumusha mitumbi zana nemakumi manomwe nemitatu kana kuti 173 yezvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvafa uye mimwe makumi matanhatu nemitanhatu yezvainge zvafa nechirwere cheCovid-19. Ndufu idzi dzakapa kuti nhengo dzesangano reAll Zimbos in Botswana dziise musoro pamwe chete kuti zibatsire kuti vanhu vabude pachena neurwere wavo kuti vatsvagirwe rubatsiro. Vakavamba uye vanotungamira sangano reOzimbozi Botswana Mai Posha Mzondo vanoti vakarasikirwa nenhengo dzesangano makumi matanhatu gore rapera.
Asi kuti patakatanga kufunga nezvazvo tatasanga nevanhu vakati wandei vanorwara vachingonyarira vari kudzimba vasingadi kutizivisa. Uku ichisita chida kubatsirawo segrupu kuitira kuti kana vanhu vachida batsiro towana kuudza vanhu vobatsirawo dani kuti munhu angonyarira ari ega.
Mukuru wekomiti izvo yekubatsira napa urwere vachishanda sachipangamazano mune rimwe sangano rakazvimirira muBotswana Muzvare Betia Mutetwa vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe ruri kunonoka kuenda kuzvipatara.
Munomu chinoita kuti vanhu vachigara kana varwara is because vanokungosvika and then wonzi omani auna omani okay so you have a passport. They start kuto victimizewa kuti ari Zimbabwe saka hapachisina kubatwa zvakanaka woshongurudzwa and inongo vazhinji vanenge vasina mapepa and vanenge vakutosvika kutotumirwa mapurisa saka vanobva vagara manje kuzimba.
Muzvare Mutetwa vanoti vachashandisa madande mutande kukurudzira naye kunorapwa.
Tiri kukurudzirana magroups imomo mawhatsapp groups atiri kuti vanhu vaende kunotestwa.
Muzvare hazvinei makwanise vanhu vanhengo yesangano iri vanoti mwana asingacheme anofira mumbereko.
Mari yandakapuwa ndikada kuitarisa iri kupfuura mari yandakabhadhara hospital yaida 3000 something yemabills asi kubudikidza neOzimbozi vakabhadhara mari yandina kana chikwereti. Chimwe chakaita kuti ndinaise kurikava isamfeling ndinzimba murwere weshuga ndinzimba murwere neBP ndinokwanisa kurarama sei ndiri mukati mevamwe plasa yeshugimentu
vaenderera mberi vachiti vanhu vakafanira kugara vachizvivhenekesa zvirwere zvakafanana nechemukondombera chegomarara blood pressure necheshuga sezvo zvichikwanisa kurapwa zvisati zvakomba.
Tinokurudzira kuti vanhu ngatigare takachekwa tichiziva patakamira HIV first then BP then zvirwere zveshuga cancer ndo number 2 HIV number 1 then shuga number 3 BP ndinoisa kwekupedzesera.
Mazano mune zvematongerwo enyika neupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Town Chimina vatiwo vakagadzirira kubatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvavirwa nedambudziko. Nekuda kwekuoma kweupenyu munyika uye kudawo mafuro manyoro zvizvarwa zveZimbabwe zvakaendawo kunogara kuBotswana nedzimwe nyika dzakapoteredza asi dzimwe nguva zvinhu zvinoomera vamwe vanozoguma wofa nekushaya anobatsira zviri kupa kuti vamwe vaombe masangano ekubatsirana sezvo kusva kwendebvu varume vanodzimurana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Yadimbura utungamiri weChicken Inn pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League kusvika papoint imwe chete mushure mekukunda Black Rhinos nezuro. Michael Kariati anochipanya inotevera.
Che kwata chine mukurumbira ichi chave nemapoints makumi maviri nemaviri kubva mumitambo gumi point imwe chete pasi peChicken Inn iyo iri kutungamira gungano iri. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita Black Rhinos 2-1 nezuro muNational Sports Stadium izvo zvasiya murairidzi wavo Tonderai Ndiraya ari murufaro.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Mitambo yemukupera kwesvondo isati yatambwa Dynamos yaive yakasiyiwa neChicken Inn nemapoints matatu. Asi chiri kunyanyonakidza mumitambo yenhabvu kuwanda kwezvikwata zviri kurwira kutora utungamiri hwemakundano aya. Chikwata chiri pachinhano chechina cheTriangle chakasiyiwa nemapoints mana chete neChicken Inn iyo iri pamusorosoro. Manika Diamonds ndiyo iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri mushure mekuita mangange 3-3 neChicken Inn kuBulawayo.
Kuchange kune mapipi unange Dynamo this time inotora mukombe.
Asi zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kuHwahwa iyo iri pasi pasi pe gungano iri nemapwenzi mashanu chete. Chikwata chemgweru ichi chinofarira kusunga dzisimbe kana chichida kuramba chiri mugungano iri. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo rugby chemago shots chiri pasi pasi makundano ekari cup mushure mekurohwa mutambo wacho wekutanga makundano ari kuitwa muSouth Africa aya. Mago shots ari pachinzvimbo chechipfumbamwe mugungano rezvikwata gumi mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mukupera kwesvondo. Georgia yakasimba zvakanyanya zvekuti iri kutungamira Romania nemapoints mapfumbamwe makundano eEurope ekuenda ku-2023 World Cup. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko neDon't Touch Griffons nemugovera. Parizvino Don't Touch Griffons, Black Lion, Eastern Province neValk dziri pamusoro nemapoints mashanu. Kenya ndiyo ine mukombe weCurry Cup uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzemaby elections nedziri kuuya dza2023 uye hondo iri muUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Pera regeti mbotarisa msure na ujwa kare. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari ku Mozambique uko vari kutarisirwa kunyorana zvibvumirano zvekutengeserana nenyika iyi. Mutungamiri wenyika ye South Africa Cyril Ramaphosa oshora vechikwata chinozviti Operation Dudula chiri kupomerwa mhosva dzekushungurudza zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.